manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira vanokwira kudare rehigh court ukuo MDCT ichienda kudare reelectoral court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sariri kumashure that's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara
chatiri kunyuira ndechoti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwa neupenyu hwavo
sirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa relead muzvare Linda Masarira vakwira kudare rehigh court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Ukuo bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reelectoral court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nano zvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana. Panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaNelson Chamisa veCCC vamuonzora veMDCT navaLove More Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijiumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Mikana iriko yekuti tivandudze maitiro edu zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima, vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira. Hazvingaiti kuti ticharisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumananzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara, zvokufambisa, zvokuri, zvose zvava kure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa, taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiitawo mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinhirwawo navaJafet Moyo, varove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi ayakasha vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda, vaLuke Chitsike, vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti macivil servants vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro nezvitanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzekurakin dzavadzatekeshera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe macivil servants asitori nawo yekuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuori ndoyanyanya kuti vazhinji vaite mari macivil servants.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziite kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko, uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekuGutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza. Vakasununguka mushure mekunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise, zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu, apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vasarwa neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita seMundondo Primary neSekondary, Rupiri Primary neSekondary pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu goro rino. Mumwe wevabereki ava, Sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya, vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingarugari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvatinirwawo nemumwe mugaro wekwachikomo vaBoas Manyanye, avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuchurwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa.
Ipapapo pavaikutaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano, vakaenda navo kureva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi. Izvozvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
VaManyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Zvakadii pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida kuita kuita zvokumanikidza. Iko zvinoizvi tati tosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regelera chitikati ai makapfeka zvikanzi haiwavo tinongoita zvokunyengezera. Saka obviously vabereki havazvifariri, but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogari peparamba kuti vatumwa vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro, hatimbofi takaita izvi nokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yose, taida kuti vanhu vadzidze. Asi vamwewo havo vanotaura kwavasina kuswera, vanotaura izvozvo izvi. Ina handiko, handina kumbosvika kwamazvingizena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura vasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwanani kuita izvi. Asi vamwe vabereki vati kunyange vatogare pevaramba nyaya iyi, vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwanaivo vatogarepi, avo vanova nhengo yeparamende yenzvimbo iyi pari zvino, uye vari kutsvaka rutsigiro kuti vadzoserwe pachikaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vasvoropodza bato reZANUPF vachiti kunyange hazvo vatogarepi vaati manyepo, nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanira kutora vana achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanira kutora varaidzi achienda navo kumarali, hakuna munhu anofanira kuabvisa school property achipesuwa maprivate political interests. Zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro, sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Da kuti mutaure neve Public Service Commission, ndovane atinoti ma Public Service Regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanira kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yatadza kubata sazvigara wecommission yepublic service Dr Vincent Hungwe, sezvo nharo yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato reZANUPF rinogara richipomerwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vatanga vachikwishana navagobvu hamandishe vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Shirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reshirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day, dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chatiri kunzwira ndechekuti shirikadzi irarame, igone kurarama iyo nevana vayo, izvimiririre. Nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo, bati tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda, tiri kuda mikana.
Amai Ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa.
Kutorerwa pfuma, abuse chaiyo, kutorerwa kodzero dzako,
kushaya kana vamiririri mumwe mikana yatoshaya kuti unomiririrwa nani. Kana mungava mumhuri, mungava mucommunity, kungava kumabasa, unenge wangomunhu akudherereka. Saka tiri kuti isusu tinoda protection from all stakeholders.
Vachitaurawo Studio 7 imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti Administration of Estate Act sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina.
Vasiwa pamwe une ma properties. Saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties iwayo. Saka munhu anenge atosiwa asina kana dhora kana senti. Saka chinhu chiri ku ngechiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambudziko guru riri pamari.
Atina kuramba tipa na medical aid. Yes, mwuku join na chaiko medical aid. For yourself, haumboni.
Mwumwe mwuzuna bizimus ataura ne Studio 7. Va Fred Masocha. Vati oku omako upenyu mnika kurukusi ya pasisina chakwa nsa kubatira shirikazi zaka wanda. Shino ita kutidzizu one reo.
Kuda kwe kuondo munga kwa ita nika. Shirupepo umira o zizu ya mabizimus. Kuti tuwana kurarama ne kubatira o shirikazi. Mirira sana tozo na kututi sana tungo mira munu wese.
Hatina kukwansa kunzwa kupaku urumende sesho tata za kubata gurukota shuma basa ni wa shandi vapo umavima avo wangawari kune mumu musangano ku Victoria Falls. Hatina kukwansa kubata gurukota rona ne shuma zimai ama istembi sonyoni kutitinzo kutu urumende ne shirongwa shripije kubatira shirikazi. Zuvare shirikazi jino cheshe kwa msua 23 chikumi gorero garoga uye Nganore United Nations raka tanga kuremekeza suwa ili muna 2011. Padanje mtande raro mumashokwe kucherechiza suwa ili Nganore United Nations rati matambuzi kwa rusanga nishirikazi mnyikazi chiri kubudirira ano sangansira urombo mirishonga pamwene matambuzi kwa mnyiaze shoutano. Muna 2017 Nganore Human Rights Watch raka burisa gwaro rinoti shirikazi zakawanda mzimbabwe zinora sikirwa nefuma misha pamwene minda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matano ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2018 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvinabhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kwehukama hwenyika dzavo. Varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvave kuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US$30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa. Kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland East vabheki marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment ya unochisia chichiri mumunda unowana tonnage yajikira bhuzi vanoba vanonokohwa pakati pemunda pausingaoni kudzira maGMB kuti aite madraya zviri nani because they won't lose kuti chibage. The moment farmer akaziva kuti chibage changu chine moisi yakawanda akachichengeta haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize shellers kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko nderemacombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US$.
Zvichi vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makost okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime bhuzi izvozvo zvakatonaka dzinoti even tractor chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor imumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US$150 kusvika pamazana maviri kana kuti US$200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya michina yavo pahectare zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauri wekambani iyi Muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Nguwa ya kare, minda ichiri midiki, vanwai ya morana kukua pamwe ne kupura zirimga mchitiko cha inzi nimbe apo murimi anenge achidako ya murwa, aengo bika saza, ora ya mbuzi kana uku, pamsoro pazo ubika wawa ni maieu, zainiwa ne vanu, vaiuya kuzumu ya mura. Njaka mira Studio 7 Mushinoi, njini nunura ijena.
Mushirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7.
Kujira ku Mount Pleasant, Muharare, ndo kandaka, tanga kuimba, mba mama yangu. Taimba mchurch, taenda ku Roma. Niri ku Montreal, ndaka imba ni the People of Gospel Choir of Montreal for about 5 years. Ndo kanda tama ku Montreal, ndika uya Vancouver. Vancouver, tambo nyarara mbijana. But yes, nezi tanga nasho, kutiche na jikare.
Paninya ya kuti wabereki. Vaiti didi wabereki pa waka tanga yu kuti ainda kuruwaze mzimu manzi.
Angoti, mwanangu ramba uchi imba mwanangu. Mwanangu paono imba ndinu vandandwa moyo wangu kufara. Mwanangu paono imba. Vaingu ndikuru zira. Vaingi wana ndichi imba, ndichi imbira mwari wangu, ndichi imbira mwari wangu. Zaiba za wezira uka element kekungu ita, kekungu koshe.
Music ya urukuroa ya kango mira ku gospel yere kana kuti unosanganisa
100% your church za Jesu ndo zedu.
Sei wakachuza kuimba za Jesu za church.
Andi na kuchuza za Jesu za church ndo zandaka piwa na mwana.
Saka toti
chii. Nungu famba ni zataka piwa.
Chipo che kutozwa rwana cho eresi. Vamwe tonzo kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Shavo vamwe. Hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimboti uza izishoma neze song itai yandanzwa neza yoye.
Ino nzi reborn and song ya cho taka ipiwa ni mwaya mkeni. Tiri kuhope. Taka torara oisu. The Lord just showed up again, which was just so beautiful. But every part of this song is not my own. And I think dopani emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakadaro. Hallelujah. Iwe chako ndechemgoshitsa chete.
Mu industry yemagitare kune chimwe chinhu chiri kuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya?
NdiJesu shan, NdiJesu. Everybody, munhu wese, munhu wese, munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutani.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa message yenyu vobva vati toda kutsvaga amani. Vanokuwana ikupi?
PaInstagram tinowana.
Mune mchizani.
First and last name, Yuri. Ati wani. Ndiri vanhu waJesu.
Okay. Mubva matiudza kambo kenyu, tobva takarova vanhu vombo jaivha nhasi was a Friday.
Kugamai munamati vanhu vaMwari, Jesu ari kuuya. This is Reborn by Amanda Takawira.
Hanzi tizarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvans Sininga weStudio 7 kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. Tibatei pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Musakanga na chirongwa che Live Talk na 8 PM manero anasi. Apo tiri kutarisa urongwa kugara kwe matare nomination court ne machada ukwikwidza musarudzo dzegore rino. Uye kuparurwa kwe urongwa wekutsvaga rutsigiro kwa kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare rehigh court ukuwo MDCT ichienda kudare reelectoral court zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupembera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPrasidius Jeremiah ndichiti murare zvakanaka vateereri.